Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu mbudzi 16 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Spa Group yekuSouth Africa iyo ine zvitoro zvakawanda munyika inonzi yazivisa kuti yave kubuda muZimbabwe. Mutungamiri weMDCT vamogen tsvangirai vari kutarisirwa kuenda kuNorton kunotenda vagari venzvimbo iyi nekuvhotera pavanoda kunyange vaityisidzirwa neZANU PF. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vamwe vatungamiri venyika kuMorocco kuti Zimbabwe yakazvipira kuvandudza nyaya yemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kambani huru yezvitoro zvekudya yeSpa iyo ine muzinda muSouth Africa inonzi yazivisa kuti yave kuvhara muzinda wayo muZimbabwe nekuda kwekusasimba kweupfumi hwenyika. Sangano renhau reReuters rinoti kambani yeSpa yazivisa kuti muzinda wayo muZimbabwe wanga uchiwanisa vane zvitoro zvinhu kana kuti distribution center vave kuvharwa, zvichireva kuti vane zvitoro vanengewo vana zvinhu kubva kuSouth Africa. Mukuru weSpa vaGraham O'Connor vanonzi neReuters vati nyaya dzezveupfumi dzavaomera zvakanyanya, zvikuru nyaya dzekubhadharwa kwezvinhu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti danho ratorwa neSpa iri harishamisi, sezvo vakawanda vasisazivira mangwana ravo muZimbabwe, zvikuru nekuunzwa kwemabond notes.
Ndinoona risiri danho rakajekera ikonomi. I think kambani yakaita seSpa kubuda kwayo muno mukune kuchiratidzawo kuvamwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muupfumi hweZimbabwe. Ndofunga vava kutyawo mabond notes. Asi kana mucharangarira mucharangarira kuti mavhika apera vakuru veDelta vaitotaura kuti vari kunetsikana nekuita foreign settlements avo kubhadhara vanhu vane zvikwereti navo vekunze kuburikidza nekunetsa kuri kuita mari munomu. Saka danho riratorwa neSpa kungodawo kuti vasazoita matambudziko kana vanhu vaakuzotadza kuwana mari yekutenga nayo.
Izvi zvinosiya papi vana muzvinabhizimusi vemuZimbabwe vari kudyidzana neSpa?
Zvinovasiya pakaoma, nekuti zvazvava kureva ndezvekuti chekutanga kana vanga vambori nemukana wekuti vanotora vachizobhadhara zvinhu kupera kwemwedzi, mukana iwowo unenge wavharika, zvichireva kuti vanenge vakufanira kunge vane mari. Chechipiri, kana vari vanhu vanga vasingawani mari yakawanda yekuzonohodha nayo, zvichavaomera. Chechitatu, zvinoreva kuti vanenge vakurohwawo statutory instrument 64 iya yakaunzwa navabima yekuunzwa kwezvinhu mukati menyika. Saka zvichaomera vanhu vasara vane zvitoro zvine mazita ekuti SPA muZimbabwe.
Hurumende mungaona iine matanho aingatorawo here kugadzirisa zvinhu zvakadai, tichiona kuti SPA ndo imwe yemasupamaketi anga akabatawo nyika pamwe nekuwanisa vanhu mabasa?
Mukuona kwangu handirioni ine chinhu chainokwanisa kuti iite chiripo ripochko, nekuti hurumende yachona zvekuita inozviziva. Asi ihurumende isina tarisiro yekuteerera avo vanenge vachivaudza zvinhu zvavanenge vasingadi kuunzwa.
nyanzvi munyadzo upfumi vamasimba kuchera vanosangana vanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vaudza vamwe vatungamiri wenyika kuti Zimbabwe yakazvipira kuvandudza mamiriro ekunze kana kuti kugadzirisa nyaya yeclimate change. VaMugabe vataura mashoko aya kuMorocco uko kune musangano wezvemamiriro ekunze weCOP22. VaMugabe vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuisa ruoko rwayo pachibvumirano chakaitwa kuParis chekudzikisa kusvibiswa kwemweya wekufema kana kuti carbon emissions. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinoona nezvemamiriro ekunze Vashamiso Mutisi akatanga nekuvabvunza kuti Zimbabwe ine mitemo here yekuchengetedza mamiriro ekunze.
Pari zvino hapasati pane mutemo watingati comprehensive legal framework yezvemamiriro ekunze kana kuti climate change muZimbabwe. Asi mitemo yatinayo yakasiyana-siyana ndeyekungonyudza-nyudza kumasectors akasiyana-siyana reenvironment, rematural resources nemamwe maareas akadaro. Saka hatisati taane mutemo watingati ndiwo comprehensive legal framework muZimbabwe uri maererano nezveclimate change. Asi chandingati chakaadoptwa nehurumende after mawild consultation inyaya yenational strategy on climate change, iyoyo iripo ndoinopa gwara rekuti Zimbabwe ichafambisa sei nyaya dzeclimate change muZimbabwe, uye inopa gwara kuindustry nemamwe mastakeholders kuti vanofanirwa kunge vachiredusa maemissions, uye kuti vanofanira kunge vachiita maprojects emanew and sustainable energy program kana kuti marenewable energy programs.
VaMugabe vachitaura kuMorocco vari kutiwo ivo chimwe chakakonzera nzara yakanyanya muZimbabwe inyaya yeEl Nino. Asi mungatiwo here Zimbabwe iri kuita zvakakwana kuti pakaita nzara dzakadai ikwanise kunge ichirarama tichitarisa zvinhu zvakaita sekuvaka madhamu nezvimwe?
Zimbabwe haisati yasvika padano rekuita zvakakwana pari zvino. Ndofunga munongoziva kuti hurumende yedu iri kutambudzika nenyaya yeekonomi, uye ndofunga politics dzemuZimbabwe dziri kuaffectawo economic development nekuti izvozvi zvimanje kuti vawane mari yekuinvesta mumadhamu uye kuprovida mvura chaiko even macity councils kana mamunicipalities ekumisha nemumadhorobha vari kutotambura nenyaya iyoyi yenhamo yekuti hakuna mari, uye hurumende nenyaya yepolitics dzavo dzavari kutadza kutamba zvakanaka zvinoita kuti hurumende isawana mari.
Gweta rinoona nezvemamiriro ekunze Vashamiso Mutisi vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Amai Monica Mutsvangwa vasarudzwa kuti vave mutevedzeri wemutungamiri wesangano reSADC Parliamentary Forum chinova chinzvimbo chepamusoro-soro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 avabata kuti tinzwe zvizere.
Iri basa gurusa, ibasa randapinda, pane machallenges akawanda muregion medu.
Zvii zvamuri kutarisira kuunza pabasa renyu idzvairi?
Tinenge tichitarisa patinoti pachirungu benchmarking, tichiona kuti ko kana mitemo yatakaisa mudare reparamendi iri kushanda here. Kana isiri kushanda, imhosva yei isi kushanda? Tinenge tichitarisawo zvakare kuti iwo mapresident edu nemaministers edu yatinoti oversight, kana taisa mitemo vari kuiteedzera here mitemo iyoyo? Kana vasiri kuiteedzera, imhosva yei? Ko isu sevanhu vakasarudzwa vanhu semamembers of parliament tiri kuitei panenge paine vaya maminista vatinoti executive vanonge vasingateedzeri kana kuti kuimplimenta mitemo yatinenge takaisa kuparliament? Tinotarisa kuMozambique, totarisa matambudziko ari kuendera ikoko, totarisa nyika dzakasiyana-siyana tichiita yatinoti benchmarking. Kune kunenge kuchiita zvakanaka, totarisa kuti uku kuri kuita zvakanaka in mhosva yei, uku tinotadza sei kuti tiitewo zviri kuitwa nevava. Toenda totarisa nyaya dzemadzimai, nyika dzesadek dzakasaina idzo yatinoti sadek gender protocol yekuti ngatiite 50-50. Tutarisa nyika imwe naimwe kuti ko zviri kutadza sei kuitika nokuti tisimudzire madzimai nekuti takabvumirana mapresident ese akasaina nyika dzikaratify.
Tutarisa Honorable Mutsvangwa kuti muri kupinda pabasa iri zvinhu zvakati omei munyika tichitarira nyaya yeupfumi nyanya nyaya yemari. Tinoona kuti munguva inotevera kuchange kwakushandiswa mabond notes uye mataura imi kuti muchange muri kutarisa kudyidzana pakati pezimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhaki. Izvi hazvizoomesa here basa ramunenge muri kuita?
Basa iri sokutaura kwandaita ndakatopinda patori nemachallenges akawanda. Ndo pane nguva yekuti titarisise kuti tichichinja upenyu hwevanhu vedu.
Amai Monica Mutsvangwa vanga vari parunhare muHarare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kutarisirwa kuenda kuNorton nemusi weMugovera kunotenda vagari venzvimbo iyi nekuvhotera vakakwikwidza vakazvimirira vatemba muliswa, kunyange vavhoti vaityisidzirwa zvakanyanya nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vamuliswa vakakunda vaimirira mapato eZANU-PF neNCA. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
President Morgan Tsvangirai vaona zvikodzera izvo kuti vaende kuguta reNorton kuti vanotenda vanhu vakavhota by-election yakapfuura manje-manje iyi. Chinangwa chikurusa ndechekuti tiri kuti isu seMDC sokudziva kwako tine yatinoti yanera National Electoral Reform Agenda. Apo tine mamwe mapato ezvematongerwo enyika anokwana tose tiringangoti tiri gumi namasere kana kuti 18. Isu seMDC tine resolution yedu yokuti hatisi kuzopinda maelection pasati pava nemareform. Asi kunyange zvakadaro president noutungamiri vaona kuti zvinokodzera kuti vangonoti kuvana veZimbabwe vakavhota kuNorton, tinokutendai nezvamakaita, hondo yemareform iri kuenderera mberi. Hatisati zvanaka, hatisati tasvika chaipo chaipo patinoda, asi tangoti titi ha nezvose zvakaitwa, makabraibiwa, vamwe vakarohwa, vakabhundutsirwa, pakambetika violence yakaitika yapangoni stadium mumusha weNorton, asi vanhu vakataridza ushingi hwavo vakanovhota.
Asika vamwe vagutu vari kuti vari kuvhiringidzika nekuti vari kuona vamuliswa vacho vari kuhofisi yavakasukuwere pane zviri kupostwa, pane zviri kuonekwa pamadandemutande akaita sana Twitter.
Ichokwadi, ndingangoti neniwo ndatomboona vangu pamadandemutande wavataura iwavo. Asi sezvounoziva Blessing, dembo rinonzi harivhiyirwi paruzhinji. Ndofunga vateereri vanoziva kuti vamuliswa haisi nhengo yeMDCT. Vateereri vanozivazve kuti MDCT haina kunge ine candidate kuNorton. Asi kunyange zvazvo tatisina candidate nokuti tine resolution yokusaita participate in my elections pasina mareform, hazvirevi izvo kuti tingati president havachanotendi basa ravanoona kuti rakaitwa nevanhu vokuNorton rokutaridza ushingi. Apa kungotaridza kuti pane zvimwe zviri kubikwa, zvimwe hazviite kuti zvitaurwe panhepfenyuro.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Korodziro yemutungamiri wenyika yeNigeria yekupedza uori iri kuenderera mberi paine vakuru vakuru vari kutarisana nekumiswa pamberi pematare. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoshushikana kuti korodziro iyi iri kuramba yakarerekera divi rimwe chete, vachipomera mutungamiri wenyika mhosva yekunanga vanopikisana navo. Vaive chipanga mazano munyaya dzezvekugadzikana kwenyika vari kumiswa pamberi pedare nhasi nemhosva yekufambiswa kwemari zvisiri pamutemo. Nemashoko ari kubuda ekuti mune kurwisana muchikwata chava Donald Trump kuti ndiani achapinda muhurumende yavo. Va Trump vakati nemusi wechipiri pa Twitter urongwa hwavo uhwawe nesvondo hwekubvisa masimba kubva kuhurumende yemutungamiri wenyika iva Barack Obama uri kufamba zvakanaka. Va Trump vakati zvakarongeka pavari kufunga kuti ndiani angatora chigaro chipi muhurumende nezvimwe zvigaro zvose. Vagari vemuHarare vari kushoropodza zvikuru kanzuro yeguta ravo nekukundikana kwayo kutakura marara aya anonzi aita makomo mune dzimwe nzvimbo dzeguta iri, iro raimbozivikanwa nekuti Sunshine City nekuda kwekugara rakachena. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 nasi yatenderera kunzvimbo dzakawanda mudhorobha reHarare, zvikuru kunokwirirwa mabhazi nemakombi. Nzvimbo idzi dzinosanganisa kuCopacabana nekuna 4th Street. Zvaonekwa neStudio 7 zvinoudza mwoyo, sezvo marara anga ari pese pese, zvichiratidza kuti vanotakura marara vanogona kunge vakaenda havo pamujikandigere. Vamunoda murombedzi, vanotengesera padyo padyo nepane marara aya kuna 4th Street bus terminus, vati kusatakurwa kwemarara kuri kuderedza bhizimusi ravo, sezvo vatengi vonyenyeredza pamusika wavo.
Isu chikumbiro chedu tinofungira kuti dai kanzuru yauyawo yatibvisirawo marara, zvinove zvinotikonzeresa kuti makastoma abvewo patiri. Isusuwo vacho tiri kunhuhwirwa. Ivo pachavo ndovanotoitisa kuti vauye, vanotouya nezvinhu zvavo vachirasira apa. Saka vanhu vachovo vanhu vanorasira apa haizi mhosva yavo, nenyaya yekuti ivo kana isusuwo tichiona vekanzuru vacho vachirasira apa, hapana zvatingazviitewo. Kanzuru vanhu vai vashandi vayo ngavatange vagadzirisa unhu hwavo first, ndozvatiringoshuwirawo izvozvo. Vakasarasirwa apa bho.
Muzvare Cecilia Tugwetse vanochinja mari vari paRoadport, chinova chiteshi chinomirirwa mabhazi anobva neanoenda kunze kwenyika, vati kanzuru yeHarare iri kudzikisira chimiro cheguta pamwe nenyika. Vawedzerawo vakati zvinonyadzisa kuti vanhu vanobva kunze nemabhazi vanongotambirwa nemarara.
Marara ashatisa town, especially panapa pekuti vanhu vanenge vachibva kusouth, maforeigners anotangira kusvikira panapa, anoburukira panapa mabuses, varungosvika vachingosvikotambirwa nemarara. Saka pasikiti
vateri mutsvanga vanomirira sangano rinorwisa uhori reCoalition Against Corruption CAC, vati zvinovashamisa kuti kunyange zvazvo kanzuri ichibhadharisa vagari mari dzekutorwa kwemarara, marara akazara muguta nekumisha inogara vazhinji.
Kudai mukati muno medhorobha kuti munge muri marara, asi vagari vemunoHarare vari kubvisa mari dzatinotidzo dzemarets, asi kanzuru iri kugarira basa, varingotora mari vachidya vakagara kumaofisi avo muno muHarare.
VaMichael Chideme vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muHarare City Council vaudza Studio 7 kuti kanzuru yange yakatarisana nedambudziko redzimotikari dzekutakura marara, asi vati dambudziko iri ragadzirwa huye kanzuri inenge yotakura marara nemazvo. Vachideme vawedzerawo vakati dambudziko iranga rawedzerwa nemoto wange uchibvira kunzvimbo inorasirwa marara yePomona, vakati vange vasina kwekurasira marara. Pomona yakabvira kubva musi wa 6 mbudzi ikazodzima kutanga kwevhiki rino mushure mekunaya kwemvura. Vagari vemuHarare vaudza Studio 7 kuti nekutanga kunaya kwoita mvura, dambudziko rekusatakurwa kwemarara irinogona kukonzeresa zvirwere zvemudumbu zvakaita setyphoid necholera, pamwe nekuvhara nzira dzinofamba nemvura. Kuvhara kwenzira dzinofamba nemvura kunokonzera mafashamu anova njodzi kuvanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBotswana zvisina magwaro ekugara pamwe nekushanda munyika iyi zvinonzi zviri kushushikana nekushungurudzwa kwazvinonzi zviri kuitwa nemapurisa emunyika iyi. Mazuva mashoma apfuura, zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakapfurwa nemapurisa emunyika iyi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvawanikwa zviri kudivi remutemo risiriro, zvinonzi zviri kuzvambaradzwa nembara matonya izvo zvinonzi zvakazoita kuti hurumende yeZimbabwe inyunyute nemabatirwo ari kuitwa vana vayo neBotswana. Mumwe mukuru mubazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu anonzi Svondo Rino akasvitsa nyunyuto iyi kumasangano anoti Reception Centers neInternational Organization for Migration kana kuti IOM pane mumwe musangano wakakokerwa nemasangano maviri aya. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitikawo kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, izvo zvinonzi zvinoshungurudzwa zvakanyanya nezvizvarwa zvenyika iyi. KuAmerica vachangosarudzwawo semutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakapinda pachigaro vachitungamidzawo nyaya yekuti vachadzinga munyika vose vasina magwaro. Izvo zvinonzi zviri kupinzawo chando kune vana veZimbabwe vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tabata nhengo yeZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana avanoshanda nevana veZimbabwe vari muSouth Africa nenyika dzakapoteredza kuti tinzwewo zviri kuitwa nesangano ravo panyaya dzakadai.
Jonga, iri harisi dambudziko ratanga iye zvino, idambudziko ragara riripo. Ukatarisa tine makore akati wandei zvishoma pakatorwa vana veZimbabwe, zvishaka zveZimbabwe vakarohwa vachipiswa vachididi vachinzi vari kurohwa kumadzishe. Zvichinzi zvizvarwa zvekuBotswana zvinovatora zvinotaura kumadzishe kuti ava vanhu vakagara munyika medu vasina mapepa anovatendera kugara kuno. Saka izvozvo hazvisi zvitsva. Iyo matswana nehurumende yacho yeBotswana havanyanyi kufara zvikuru nekuona zvizvarwa zvezvikuru sei zvekuZimbabwe zvichienda kunogara kunyika kwavo. Vanotivo imi zvizvarwa zveZimbabwe endai kumusha kwenyu munoenda kugadzisa dambudziko rekumusha kwenyu, kwete kungoramba mukupotera munyika yedu ino.
Saka imiwo sesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, muri kuvabatsirawo here kana munoshandawo navo here vari kuBotswana?
Hongu, Botswana tinoshanda nayo chaizvo. Tinogara takaenda kuBotswana kana tiine misangano yatinoita zvakaita semaworkshops nemameetings, tinowanzobata uzve vari kuBotswana. Botswana iri pedyo chaizvo neSouth Africa, saka zvitinetse kuti tiendeko. Uyezve kune kugara zvizvarwa zveZimbabwe zvakati wandei, saka tinoona kuti tinofanira kubatidzana navo. Tinobatanawo zvenemamasangano ari muBotswana imomo ematswana asi remaZimbabwenzi, vakaita sana Dichwanelo, isangano rematswana ravakatanga vega rinobetserana nezvizvarwa zvevapoteri vakasiyana-siyana, asi toshanda navo zvakanaka chaizvo.
Asi chii chiri kuita kuti hurumende yeBotswana izoomesa mwoyo kusvika pakuita zvatinonzwa izvo kuti vamwe vanonzi vapfurwa nokuti vanga vavanikwa vasina mapepa?
Tinoona kuti chikonzero chikuru ndechekuti mutungamiriri wenyika weBotswana vaIan Khama havanyanyi kufarira zvikuru mutungamiriri wenyika weZimbabwe vaMugabe. Tinogara tichitozvinzwa kuti vanogara vakataura kuti aiwa sekuru chiendai kumusha munozorora chiregai zvekutonga izvi uyezve munotyora kodzero dzevanhu. Saka tinoona izvozvo nokuti kana zvinhu zvichinge zvataurwa nemukuru wenyika achitaura pajekerere, vanhu vari pasapo vanozvitorawo voti ndoidi, votorawo ukasha hwavo kana vatsvaga mabasa vashaya kana vadidi votorora kumuforena uya ndiwo oshudwa achidi achifa. Asi hazvisi zvinhu zvino zvatinokurudzira nekuti mukatarisa iyo SADC pachezvayo inotaura kuti tinoda kuti tive ne free movement of persons, kufambidzana kwakanaka pasina mapasipoti. Zvino izvo zvingazoitike sei kana vadzimwe nyika dzaa kutora vanhu vekune dzimwe nyika vachivapfuura vachiurawa? Handioni zvichifamba uye zvichibudirira.
Mune urongwa here hwamuri kuitawo hwekubatsirawo vana veZimbabwe vasina magwaro vari muBotswana sezvamakaitirawo vari muSouth Africa zvemaspecial dispensation zviya?
Hongu, tiri kuhwereketa nemasangano ariko ikoko kuBotswana ematswana tichida kuti ivo vaiwo vave pamberi pekukurudzira hurumende yavo kuti ipe vanhu ivava mapepa. Tinoona kuti izvi zvino kana zvikange zvobuda mumwana wavo mutswana achiti aiwazve tibetserai vanhu ava vawanike vachigara muno mune zvakanaka, zvinobetserawo kuti iyo hurumende yacho inzwisise kuti dambudziko iri harisi rekugadzirisira vana veZimbabwe chete, asi kugadzirisirawo iwo vana veBotswana. Nekuti vamwe vacho vanhu vanoda magwaro iyaya vanoshanda muZimba, saka vanhu ivo kana vaita mapepa uya mushandirwe anenge waakuzivawo kuti mushandi wangu aapano kwenguva yakareba, achati ndikamutuma kuma zoro kuti naro tenga chingoko. Zozwa kunza hato batu wa kutotipoto. Saka hizo sotino zona zvinge zvakanaka kuti dai iyo hurumende yacho yanga yanzwisisa vanhu avo vawanawo magwaro. Saka isiri kushandidzana nemabato ari ikoko kuti tione zvingaitika here.
Asika vamwe veBotswana ivava vanopomerawo zvisvarwa zveZimbabwe mhosva dzekuba kuitawo zvimwe zvakangodaro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Ini ndinogara ndakataura ise uye sesangano tinogara takazvitaura izvi. Kuti kana munhu wacho asina bepa rinomutaridza kuti ndinhingi munoziva sei kuti ndiye wapara mhosva ende zvamaziva kuti ndiye wapara mhosva haasi womunyika imomo chinokutaridza ichii saka isitiri kuti kuhurumende yeBotswana tizva takangotaurirawo hurumende yesouth africa vapei mapepa kana vapara mhosva aiwa zvemunhu apara mhosva ngaatsungwe atongwe apikire mhosva yake kana zvichinge zvapera hatimbonomiriri tichiti kwanzi mazosungirei munhu apara mhosva asi chatisingatisi ndechekuti tinzi munhu wese nekuti haasi womunyika imomo mupari wemhosva imimi hamuna chamunotaridza bepa rinomutaridza kuti haasi womunyika imomo chimupai bepa iroro kana ava nebepa akapara mhosva mutemo ngauchiita zvaungaitawo
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum zvare Diana Zimbudzana vari parunare muSouth Africa. Varimi vakawanda vanoti vari kutadza kutora mari dzavo kumabhanga izvo zvavakuita kuti vakundikane kutenga mbeu kuti vadyare paine nguva sezvo mvura yaturuka. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vaudza Studio 7 kuti vari kurara mumitsetse yemabhangi nevavariro yekutora mari yekutenga mbeu nefotereza asi hapana chavari kuwana sezvo vemabhangi vachiti havana mari. Mumwe mugari wekukenzamba kumakonde vafidelis chako vave nemazuva matatu vachirara pamutsetse webhangi ravo repOSB vanoti vakawana madhora makumi matatu chete kubvira musi wemuvhuro. Vachako vanoti mari yavakawana yave kutopera mukutenga zvekudya muchinhoi sezvo vasina hama muguta iri. Vanoti kurima kunofambidzana nenguva uye vanotarisira kuti vangadai vatofamba nendima.
Kurima kunofambidzana nenguva sezvo mvura yanaya kare kudai ndichiona vanhu vari vachiri pakiu yekutsvaga mari. Vamwe varimi vane mazuva ndonga zvesande kusvika pari zvinozvi ndi mari yavawana haisi kukwana.
Mumwe murimi wekumhangura vaChristopher Pfende vanoti chinonyanya kurwadza inyaya yekuti vemabhangi havasi kuziva kuti mari vachaiwana rini. Vapfende vanoti vave nemazuva matatu vachirara mumutsetse webhangi kuti vawane mari yekutenga mbeu nefotereza.
Tumirira mari yaramba kubuda iri kubuda zvayo hafu hafu rikupiwa vamwe hafu yapera kupiwa hafu yakatanga sundi yapera yakauya hafu ikapera ikauya pamanda akapereka ikapera ikauya nezuru yakapereka afu ikapera ava ari kuti vanga noya nhasi iri kumira kwari kuita vanhu.
Varimi vari kuchema-chemawo kuti mbeu yave kutengeswa nemutengo wakakwira nekuda kwekuti mvura yaturuka. Vapfende vanotsanangura
nguva yakwana hapana kwaachaiwana futi ndiyo ichei dai takatanga kutanga aitenga nechip price manje so havaonesi.
Mumwe murimi anoti vave kuzvitengera mbeu yavo vega sezvo mbeu inobva kune mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri shoma zvakanyanya.
Ishoma nipiwa pamunhu 10 kg pamunhu 10 kg pamunhu 10 kg.
Mutungamiri wenyika anopa vanhu mbeu asi munhu anopiwa 10 kg chete nefotereza yakakwanirana. Varimi vanoti kunyange hazvo vatinonokei kuisa mbeu pasi vane tarisiro yekuti vachadyara nekukohwa zvekudya zvinovakwanira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.
Vateereri musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kwezvisvarwa zveZimbabwe kuBotswana nedzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. SPA Group yekuSouth Africa iyo ine zvitoro zvakawanda munyika inoti haichadi kuramba ichiita bhizimusi muZimbabwe. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kutarisirwa kuenda kuNorton kunotenda vagari venzvimbo iyi nekuvhotera pavanoda kunyange vaityisidzirwa neZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.